Ini mandigere mu Orlando, mvura yafuma ichingonaya. Kwangu kuswera kuchinaya uye kamhepo kari kuvhuvhuta. Zviri kutarisirwa kuti usiku zvichapamidza kunaya nokupamidza mhepo ichawedzera speed yayo yairi kufamba nayo yakananga kuno kuOrlando. Saka zviri kutaurwa nagavina izvi, izvezvi ndichitotaura nemi kudai. Ndasiya kufranti kwemba kubaba vachitaura namasherifu matatu togogodza pamusiwo kuti mune chokwadi here kuti moda kuramba muri munomba menyu or tikubatsirei mutobva pano. Saka tangoti aregereai timbomira, saka tangodzokera mumba tangomira tirimo pari zvino.
Tiri kunzwa kuti hurricane iyeni yave mucategory 4 inove ine njodzi zvakanyanya. Chii chiri kukupai chivindi chekuti murambe muri pamba penyu imi muchikurudzirwa nevari kuongorora kuti aiwa ibvai kuitira musange muri munjodzi?
Chiri kundipa zvivindi ndechokuti neniwo ndiri kuronda gwara rehurricane. Painotarisirwa kuti isvike panapa pandinogara nenguva dzacho, inotaridza kuti inenge yapera simba. Hongu, mataura zvakanaka kuti iko zvino iri kucategory 4 kwairuko. Asi chinhambo nepandinogara, painosvika pano, kana tichitarisa vanoita zvamaonero ekunze ayo, inotaridza kuti inenge yatova less than category 1, inenge yakuzero. Kureva kuti inenge ine hasha hayo asi kwete dzokuti tingabva tatya.
Kune nzvimbo dzamatimanzwa here dzatidzarasikirwa nemvura kana magetsi kubva zvatanga kusvika mvura iyi muFlorida?
Dzandanzwawo namamwe masahwira ari kumapeto kwetamba nevamwe vari muMiami vatotaura kuti magetsi atoenda, hakuchina magetsi kunzvimbo kwavanogara nokuda kwedutu mupengo iro riri. Saka vazhinji avo vavaine tochi dzamabhatiri dzavanga vakatenga, uye vamwe vari kuti mvura dzomupombi dzichabudi. Asi inini pandiri kugara pari zvino mvura ichiri kubuda.
Tiri kungonzwa kuti dutu mupengo iyi category 4, mungatsanangura here kune veruzhinji kuti category 4 iyi yakamira sei?
Category 4 yakaipa. Regerai nditaure ndichiti yakaipa ndo iyaiya ine mhepo inofamba nespidi yokuti kana motokari chaiyo iri murodhi inopeperetswa. Inodonedza zvunhu, inodonedza midhuri, inodonedza marufu, inouya futi nemafashamu atinoti mafloods ayaya. Nokuti mvura udzamu hwayo pasuku hunenge huri mainchi akatowanda kudarika kana 15 mainchi, okuti mvura inenge yakuzokusvika iwewe kana muchiuno zvichibva nourefu hwako, kana at least mumabvumu zvichikwira kumusoro ukada kumira panze, mvura inenge ichisvika ikoko ichiyerera ine speed yakati wandei. Ndo yatinoona inowisa kana mipongoro yamafoni, mipongoro yamagetsi nemastructures akawanda. Zvinongopepereswa miti, matavi anotyoka, zvichingoenda zvakadaro. Inoparadza, ndingati inotoparadza chero zvinhu zviri panze izvo.
Tinombonzwa vamwe Dr. Gwekwerere vachiti madutu mupengo ane mazita echirume akaita saiyoyi hurricane Ian anenge asina ukasha kana uturu hwakanyanya zvichienzaniswa neane mazita echidzimai. Ichokwadi here ichi?
Haiwa, vanotaura vanoti madutu mupengo ane zita rechikomana hanyanyoparadza, asi yechikadzi ava vana Elaine ava nana Sandy ava ndo vaipenga penga. Saka haiwa, chivanochatichengetedza.